Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera zvita 10/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti ichengetedze kodzero dzevanhu apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Kunyanga hazvo paine kurudziro yekuti hurumende ibvise zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activity kana kuti kala pabvunzo dzegrade 7 zvichitevera kusabuda zvakanaka kwevana vakanyora bvunzo idzi gore rino. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti richambopa nguva kuzvidzidzo izvi richiti vadzidzi vanga vachiri kuedza kuzvibata. Morocco inorova Portugal kupinda mumakwikwi esemifinal mumukombe weFIFA World Cup 2022 uri kutambirwa kukata kuPortugal. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo nyika yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day, komishine inoona nezvekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission iri kukurudzira munhu wese munyika kuti aone kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa, dzachengetedzwa, dzasimudzirwa uye dzazadziswa. Mugwaro raburitswa nekomisheni iyi pazuva rekucherechedza kodzero dzevanhu, komisheni inoti iri kutora mukana uno kuyeuchidza avo vari muzvinzvimbo zvemasimba kuti kurarama kunouya kubudikidza nekusatora mativi uye nekuwe nemusoro. Ukuwo sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu dzavanopiwa nebumbiro remitemo. Sangano iri rinoti hurumende ichiri kushandisa matare kumbonyekidza vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende uye kushayisa zvizvarwa zveZimbabwe zvazvinosungirwa kunge zvichiwana. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Takundikanawo kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kanawo munyori mukuru mubazi ravo vaNick Mangwana sezvo vanga vasiri kudayirawo nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yataita nemutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure pamusoro pezuva ranhasi iri.
Pazuva iri tiri kusangana nemibvunzo yakawanda yatiri kuzvibvunza kuti kana Zimbabwe panguva yakadai iri chiri nyini kushandisa matare kubata nekudzvanyirira vese vanenge vachipikisana nehurumende pamafungiro avo. Tingati Zimbabwe here iri kupa kodzero kuvanhu ichipa mafreedoms kuvanhu. Tiri kutarisa kuti kana nyika vanhu vachishaya masocial services, vanhu vanganzi vane kodzero here, vanganzi vari kuwana justice here kana vasina masocial services. Tiri kutarisa nyaya yekuti vanhu vachigariswa mumatrongo nguva refu kana vachinge vangopikisa hurumende, vanhu vachinzi vasungwa nekuti vatiti kana tinoda muhoro munokwana nezvimwe zvakadaro. Ndiyo mibvunzo yatiri kuzvibvunza. Zuva iri tiri kuripembera nekuramba tichitaura nevanhu tichidzokera kumacitizens kuti hongu kodzero tinodzida, hongu rusununguko tinoruda, toitei kuti tikwanise kuinjoya izvi sezvo zviri kushayikwa munyika yedu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Saka izuva ratiri kushandisa kudzokera kumamemba dzedu tichikonzautana tichionesana kuti todii. PVO bill riri kuuya, judiciary capture iripo, mabasic social services hatina, tingadii kuti tikwanise kuwana kodzero.
Asika tinonzwa hurumende ichiti hapana munhu ari kutyorerwa kodzero dzake muZimbabwe. Hurumende iri kuteera bumbiro remitemo, munoti
idzodzo inhema chaidzo kana vachiti kodzero hadzisi kutyorwa vari kuda kutaramuka kure nechokwadi.
Dziri kutyorwa sei kodzero vamasarauri?
Tinoona vematrade union chaivo vanenge vachiti muredi shoma vachisungwa, vamwe vachidzingwa mabasa, asi malabor rights arimo section 65. Tinoona section 75 yedu inopa kodzero dzekuti vana vawane dzidzo. Dzidzo iyi havasikuiwana, dzidzo yava kutengeswa ichidhura, vanhurombo vasingaiwani. Saka kunzi state ichaita kuti mumwe nomwe awane dzidzo zviri musection 75 hazvisikwirwa. Mapolitical rights arimo section 67 haasi kuwanikwa nemacitizens. Why? Nekuti hurumende iri kuramba nemapolitical rights. Tinoona vanhu vakaurayiwa nekuti vanosapota triple C. Tinoona vamwe vachipondwa nekuti vanosapota triple C. Tine vamwe maticha ari displaced izvezvi nekuti vanopomerwa mhosva yekunzi vanhu veopposition. Saka tinogona kudoma marights akawanda ari kushayikwa nevanhu. Tikatarisa section 59 yedu inopa vanhu kodzero dzekuungana, kodzero dzekupa mapetition, kodzero dzekuratidzira. Zvese zviri kutyorwa nekuti hapana ari kutotenderwa kuti anga achiita izvi.
Vanga vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaobert masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Kunyange hazvo paine kurudziro yekuti hurumende ibvise zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activity kana kuti kala pabvunzo dzegrade 7 zvichitevera kusabuda zvakanaka kunonzi kwakaitwa nevana vakanyora bvunzo idzi gore rino, bazi rezvedzidzo yepasi rinoti richambopa nguva kuzvidzidzo izvi richiti vadzidzi vanga vachiri kuedza kubata kuti zvidzidzo izvi zviri kufamba sei. Izvi zvinotevera kurudziro kubva kune mamwe masangano evarayiridzi pamwe nevamwe vabereki avanoti kusabuda zvakanaka kwebvunzo idzi kunogona kunge kwakakonzerwa nekuwedzerwa kwezvidzidzo kuvana kuburikidza nekala. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti sebazi vanofara nezvakabuda mubvunzo kunyanga havo vasina kunge vawana zvavanga vakatarisira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Bazi reprimary nesecondary education rinofara nemaresults akabuda nyangwe hawo asina kuita sezvatanga tichifungira, asi isusu tiri kuona kuti mamirira zvakaita inyaya yekuti vadzidzi vedu vanga vachiri kunyanya kudzidzira kuti kala inofamba sei. Kala chinhu chakanaka chaizvo stereki. Tinoona kuti vadzidzi vedu vari kukwanisa kushandisa pfungwa dzavo nenjere nenyaya yekushandisa kala. Saka tichienderera kumberi apo, isusu curriculum yedu inoreviewa every 7 years. Tikaramba tichiita kala iyoyi, so after 7 years tinokwanisa kuzoreviewa futi tichiona kuti zveshuwa iyi kala here iri kuita kuti maresults kuda adzikire mbichana kana kuti adokwirira. Regai titarise gore rinouya, totarisa nerinouya pasi nerinouya pamberi kuda muchadoona kuti chii. Kuda kala yaya ndo iri kutobatsira kuti maresults abude zvakanaka.
Tiri kunzwawo vabereki vari kuchema kuti zvikoro zviri kutara mari dzeschool fees nemadhora ekuamerica kana mari yekunze. Sebazi rezvedzidzo yepasi muri kutorawo sei danho irori, muri kuribata sei?
Isusu sebazi reprimary nesecondary education tine matanho atinotora. Hakuna chikoro chinongotanga kungoti takuchaja mari yakati chisina kubvumirwa kuti chichaje mari iyoyo nebazi reprimary nesecondary education. Isusu bazi redu rezvedzidzo rinotanga ratoongorora kuti ndizvo here makawirirana nevabereki here, ndo mari yamuri kufunga kuti mubhadhare here, hongu chienderera mberi. Asi ngaticherechedzei kuti hapana mubereki anomanikidzwa kubhadhara nemari yekunze. Nyangwe chikoro zvikatara zvazvo kuti school fees $10, inini kana ndine maRTGS angu $10 ebank rate musi wandobhadhara fees iyoyo, ndokwanisa kuenda kuchikoro ndotobhadhara kana kutoenda kubhengi ndotondobhadhara. Saka ndo mutemo uripo webazi reprimary nesecondary education.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Kuderera kwekushanya kwedenga, ndinodzokorora, kuderera kweukasha hwedenda reCOVID-19 uye kuwandudzwa kwenzvimbo ine masvingo eGreat Zimbabwe kuri kutarisirwa kuwedzera uwandu hwevashanyi kumasvingo, zvichipawo kuti vakawanda vawane mabasa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vemasangano akaita seUnited Nations nenyika dzakaita seFrance neAmerica vari kubatsira zvikuru kusimudzira nekuvandudza masungo eGreat Zimbabwe anova pakati pezvishamiso zvepasi rino. Bazi reUnited Nations Office for Project Service kana kuti UNOPS rakaparura urongwa hweGreat Zimbabwe Development Program GZPD richashanda neFrench Development Agency FDA. Masangano maviri aya mavhiki adarika akapa mari inosvika mamiriyoni matatu emaeuros kuti vavandudze masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nekuvakiridza midhuri yange yava kuondongomoka. Kwemakore akawanda muzinda weAmerica muZimbabwe kubudikidza nehomwe yomiriri wayo inonzi Ambassadors Fund for Cultural Preservation yanga ichibatsira kugadzira matombo ainge ari kuondomoka pamasvingo aya. America yaibatsira kutenga michina yekuona kuti midhuri iyi haisi kufamba-famba here zvinopa kuti izoondomoke. Kuchengetedza kwemasvingo aya kuri kutarisirwa kusimudzira nekuvandudza vanhu vari mumisha iri pedyo nayo vakaita sevanogara kune mamwa mumasvingo sezvo vazhinji vachapinda mabasa pachavakwa midhuri pamwe nedzimba dzinogara vashanyi nedzekutandarira munzvimbo idzi. Mukuru webasa kuUNOPS munyika amai nawo Aminata vanoti bazi ravo rinoshanda nehurumende kuvandudza zvirongwa zvebudiriro kunyanya munyaya dzezveupfumi hwenzvimbo dzekushanyirwa kwenyika.
Chinobatsira hurumende neUnited Nations mumabasa ekuvaka zvinhu zvebudiriro nekuita zvirongwa zvekuvandudza upenyu hwevanhu sezvatiri kuda kuita pachirongwa ichi kunzvimbo yeGreat Zimbabwe nedzakapoteredza.
Mukuru webasa muFDA munyika yeZimbabwe neMalawi vati Baud Deupange vanoti chirongwa ichi chichasvika kure pakuvandudza upenyu hwevanhu mumasvingo.
Kubva kuna mutungamiri wenyika yeFrance vaMacron tinotarisira kubatsira mubudiriro wenzvimbo dziri munharaunda uye kubatsira kuchengetedza nekuchinjana tsika nemagariro nenyika dzemuAfrica neavo vachashanya kubva kunyika dzakawanda nangwa chiri chekusimudzira upenyu hwevanhu.
Izvi zvatsinirwa nemukuru wechirongwa ichi munyika Project Manager weUNOPS vaSalatio Zvawanda vati chinangwa chikuru ndechekuti vanogara munharaunda vawane kubatsirika nezvinobuda kubva mukushanyirwa kweGreat Zimbabwe.
Saka chinangwa chiripo ndechekuti toda kuti community yakakomberedza nzvimbo inei inge ive neownership yesite inei. Ikava neownership inobva yaziva kuti okay nzvimbo inei yakakosherei kwavari.
Mukuru webasa paGreat Zimbabwe Monuments vana vomandi vavati mari yakapuwa hurumende kugadzisa masungo eGreat Zimbabwe ichabatsira zvikuru kuti vashanyi vawande kunyanya vanobva kunze kwenyika.
Chitariso yedu ndichiona chamwe Monuments Zimbabwe kuti kana kuvandudzwa kwatinoda kubatsirwa nako nemafrench kukabudirira vashanyi vachakwanisa kuti vawande kuGreat Zimbabwe tibva zvinobatsira nharaunda iyo yeGreat Zimbabwe tibvabatsira nyika ino yeZimbabwe sezvo chitaza tourism neimwe inokontributa kuikonomi yeZimbabwe.
Munyori mubazi regurukota redunhu remasvingo Dr. Jefta Sakupanya vati chirongwa ichi chichapa kuti vakawanda vawane mabasa.
Batsira also pakuincrisa numbers of tourists visiting but zvichabatsirawo futi pacreating of employment for the surrounding community.
Gore rapera vamwe vagari vakawana mabasa ekubvisa sura relandana kamara raitanda pamadziro emasvingo aya izvo zvaita kuti mudhuri iondomoke. Chikamu chechipiri chinotanga gore rinouya chopera makore matatu anotevera. PaGreat Zimbabwe panova masvingo akavakwa nevatema kare kare ndipo panobva zita remunyika. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tokupai chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya uye tiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Muchanyara Cynthia Mukamuri vanova ivo munyori mukuru musangano reYoung Women Christian Association Zimbabwe. Amai Mukamuri vari kutaura nesu panguva iyo pasi rose nenyika vapedza kurangarira mazuva anocherechedzwa kuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana nemadzimai pasi pechirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chapera nhasi, asi masangano anorwira kodzero dzemadzimai achiti izvi zvinofanira kuitwa zuva rega rega. Mungatitsananguriro mabasa ari kubatwa nesangano renyu munyika.
Young Women Christian Association of Zimbabwe ndiyo organization yatinoshandira, inozikanwawo sekuti YWCA Zimbabwe. Iri sangano remadzimai rakavambwa muna 1957 muno muZimbabwe, kureva kuti rimwe remasangano atikurei achibatana vasikana nemadzimai, richivavarira kurerutsa matambudziko anosanganikwa nawo namadzimai muupenyu hwavo, nezvebudiriro, nezveikonomi, nezvimwe zvose zvakanangana namadzimai. Tinowanikwa munzvimbo dzose dzeZimbabwe, tine maoffices munzvimbo dzakaita seHarare kune head office, Bulawayo, Gweru, Mutare, Bindura, even kumasvingo nemashonaland west as well. Tiriwo rimwe remasangano anoshanda neYWCA Global ine maoffices ari kuGeneva.
Tiri ipapo tinoona kuti pane chirongwa changa chiripo chekurangarira 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Mungati imi pane zvirongwa zvamakaita here nguva iyi uyezve zvakafamba sei?
Takaita zvirongwa zvakati kuti pakurangarira nekucherechedza mazuva 16 aya anowanikwa ari pagore. Chokutanga yanga iri awareness raising, yekuti tisangorangarira mazuva 16 chete, asi chive chinhu chezuva nezuva chatinocherechedza. Iri zhonga dzinowanikwa pakati pavanhukadzi navanhurume, navanasikana navanakomana pamwe chetezvo. Tingaita sei seorganization seYWCA? Takalaunch chirongwa paichi, takachiparura kugweru musi wa25 November, tikange tine mastakeholders vamwe vatinoshanda navo munzvimbo yeMidlands nevemapepa nhau vamwe vatakakukawo kuti vatibatsire kushambadza chirongwa ichi. Zvimwe zvezvinhu zvatakaita ndezvekuisa hurukuro pakati pavarunhurume navanhukadzi panzvimbo imwe chete under the same roof, tichionesana kuti mirizhonga zhinji inokonzerwa navanhurume ichibata vanhukadzi navasikana, uye tichiona zvokuti kunyange navana vadoko vari below age yekuita vana tinotoona vachiitawo zvivana, varume vachibhinya vana, varumewo vakazoti aiwa kamusakangana kuti kunyange mirishonga iyi inotibatawo savarume. Saka nokudaro varume havazongonoripoti nekuti inyaya inovashodesa kuti murume chaiye oripotera mudzimai wake. Saka tikazoongorora isu seorganization kuti tine underreporting, varume havadi kunotaura nyaya dzavo vachizvifumura nematarets mhosva nekuti vane vachiona sekuti vanenge vakonewa kutungamirira mhuri.
Munoona dambudziko iri richizopedzwa sei?
Kuti tipedze dambudziko iri, chokutanga kuve nehurukuro dzakanaka mumba. Communication is key in peace building, ndochimwe chezvinhu zvatiri kumhanya nacho. Chechipiri, tikaona kuti tinofanira kusimbaradza mabasa edu amaoko, madzimai nevanasikana, kuti madzimai nevanasikana navo vave nechouviri chavanounza mukati memba, chinoita kuti kuda mhirizhonga ingaita shoma. Mhirizhonga zhinji inokonzerwa neurombo, kushayikwa kwezvokudya mukati memba. Uye kuvarume zvakare, tinewo atingati mapublic figure, mamale champions or magender activists, atinoshuvira kuti iwo magender advocates edu echirume ashandewo achibatsirawo vamwe vavo vechirume kuti varege kumhirizhonga vanhu vechikadzi. Tine sangano reYMCA, Young Men Christian Association, inova iyo brother to a sister YWCA, dziri pamwe chete kuGeneva ikoko. Tinoshanda nesangano ichivapinza mukati mezvirongwa zvedu, tichishanda pamwe chete tiri muhokuchemukochi. Iri nhau yekuti tinoshuvira kuti mahwi echikomana echirume aendewo kuvarume kunovatsiura nekutsiura nekudzidzisana kuti kuve nerunyararo munyika yedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye tiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chako chatinonzwa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvinotokupa chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Tine hurukuro nemutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, kuti tinzwe kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi riri kubatawo sei varimi.
Dambudziko remagetsi rashungurudza varimi neindustry yose zvikuru. Pasina magetsi, varimi havakwanisi kudiridza, kupisa fodya, tisingataure kubika, kufambisa ruzivo padzinhare nezvimwe zvakadaro. Kumaindustry ndiko kwatinoendesa zvinhu zvinoda kugadzirwa, kutenga kana kutengesa zvinodiwa kumaminda yedu, kutengesa zvirimwa zvinozoitwa value addition, zvose izvi zvinoda magetsi. Savarimi tavakurasikirwa nemari zhinji pamusana pokurasikirwa nezvirimwa zvinoda mvura, uye tinoshandisa magetsi kudiridza uye zvirimwa zvinozoitwa value addition sezvo makambani vanenge vavhara. Nyama haichaurayiwi yakawanda kana kuchengeta yakawanda. Huku dzavakufa nekushayiwa magetsi kana kuti dzavakutora nguva yakareba kuti dzikure, zvinozoita kuti varimi varasikirwe neprofit.
Zvirimwa zvipi amai jiti zvamungati zvanyanyokanganiswa nekushayikwa kwemagetsi?
Varimi vane zvirimwa zvanga zvichishandisa magetsi pakudiridza. Vavhiringidzwa zvikuru pamusana pekuti magetsi ava kuwanikwa paless than 8 hours pazuva regarega. Fodya, hotikaucha, chibage chembeu nechesadza dziri mbesa dzinopona nemvura yamadiridziro zvava kusvava nekushaya mvura. Iri dambudziko rinoreva kurasikirwa negoho nemari zhinji pamurimi nenyikawo zvekare. Goho rinenge richitarisirwa richaderera. Hongu hurumende tinotaura navo, uye dambudziko vari kuriona nokuti vava kutsvagawo kuda kutenga magetsi okunze kuti vawedzere aripo aya. Asiwo variko kubasa remagetsi iri mainjiniya ane ruzivo rwakakwana, vakafanira kubatsira nyika dambudziko risati raonekwa, kuitira kuti nyika isaite dambudziko rekushaya magetsi. Kana dai mvura yavashoma mukariba, vaidai vakatotanga kutsvaga dzimwe nzira dzokuti magetsi aveko. Hurumende yakapa makambani mari zhinji yokuti vaunze sola munyika, asi pamusana pecorruption hapana chakabuda paprojekti yesola iyi.
Ivo varimi havana here dzimwe nzira dzekuwana nadzo magetsi dzavangashandisa dzakaita sekushandisa zuva, magetsi ezuva, kana kushandisa majenareta?
Hongu nzira dzekugadzira alternative source of energy dziripo, asi dambudziko nderekuti hazvikwanisike kugadzirika nenguva pfupi pfupi, uyewo zvinoda mari zhinji zvikuru. Pane nzira yesola inoda kuti savarimi titarisewo. Sola inokwanisa kusimudza mabasa ose makuru kana madiki anoitwa kumaminda. Tinewo gas ratinokwanisa kushandisa nemarasha. Tikatarisa nzira idzi, dzinotora nguva refu kuti tikwanise kushandisa zvekare zvinodhura zvikuru. Asiwo hatifaniri kurega kutanga kuinvesta kune alternative sources of energy nemhaka yekuti hatizivi kuti dambudziko remagetsi rinopera rini.
Ikurudziro ipi yamungasiyirawo varimi pane inonguva kuti vange vachipfuura mudambudziko iri?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti varimi vasari meminda yakakurisa yavanotadza kudiridza munguva pfupi yavanowana magetsi. Varimi ngavashandise nzira dzokuti panouya magetsi vakwanise kudiridza munda yese nguva imwe chete, kuitira kuti vasarasikirwe nembesa dzavo nekuchengetedza magetsi mashoma aripo. Varimi vanenge vainewo mari ngavatenge nekuisa masolar systems anovabatsira pakudiridza, kuchengeta zvipfuyo uye kuchengeta huku dzavo. Varimi vanochengeta huku ngavatengese huku dzavo dziri mhenyu, kuitira kuti vasarasikirwe dzaora dzose nekushaya magetsi. Varimi ngavatore advantage yemvura iri kunaya, sezvo zvirimwa zvinokura nokuibva nemvura iyi. Vasati varima, ndinovakurudzira kurima nekudyara nguva ino kuti vabatsirikane negoho riri nani.
Amai mai wePGT vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union vachitaura muchirongwa chedu cheupenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chezvakanangana neupenyu hwedu. Pamutambo wekota finali yeFIFA World Cup 2022 watambwa pakati peMorocco nePortugal. Mutambo uyu wapera wakati Morocco 1 Portugal 0. Izvi zvave kureva kuti Morocco ndiyo yabudirira kuenda kumasemifinari, uko ichasangana nechikwata chichabudirira pamutambo uri kutevera uri pakati peEngland neFrance. Morocco yavewo zvakare chikwata chekutanga kubva kuAfrica kupinda kumasemifinari emukombe uyu. Pazvikwata zviri kuteera iye zvino England neFrance, zvikwata izvi zviri kupinda munhandare Manero ano kurira nzvimbo musemifinari zvakare. Zuva rimwe chete Brazil ichangobva kubudiswa mumakundano aya. Michael Cariati anotitaurira kuti zvakamira sei kuWorld Cup uku.
England neFrance dziri kusangana na 9 p.m. Manheru ano kurwira nzvimbo yesemifinary yeFIFA World Cup 2022 umo matove neArgentina neCroatia kare. Mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti veruzhinji vane maonero akasiyana-siyana kuti anokunda ndiani. Munyori wenhau dzemitambo anogara kuEngland, Admire Muyemeke, anoti munyika iyi hamusi kudaidzwa anonzwa nemhaka yemutambo uyu.
Bhora reEngland neFrance rine manyukunyuku anotyisa. Manyukunyuku acho akasimuka uye ari pamusoro zvisingaiti. Iye zvinoizvi uri kuona mota dzichifamba dzakaiswa maflags pese apo uri kufamba, mungava macolleges, mabhawa, mazvitoro mumunotenga, even mapostmen chaivo chaivo vari kuya netsamba mudzimba vari kutaura nyaya yebhora iroro. Saka ya rakasimuka, ibhora rekutarisirwa nemunhu wese.
England haisati yakundwa kumakwikwi aya mushure mekurova Iran, Wales neSenegal nekuita mangange neUSA. Vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vatedhi dzuwa vanoti zvikwata izvi zvakaenzana masimba zvekuti vanoona zvichiita mangange England yozokunda nemapenareti.
France ne England idraw, it's a draw game that one. I think it's just a draw 0-0 because the teams acho ese arikutamba bhora rakafanana. England inogona kuwina mapena.
England ichange tarisira zvibodzwa kubva kuna Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden na Bukayo Saka, uko France ichitarisirawo mashiripiti kubva kuna Kylian Mbappe. Mongoro wemutambo wenhabvu vaAaron Tembo vanoti vari kuona England ichirohwa mumutambo uyu.
England ndinoona senge England inenge yakatomerwa izvishoma nokuda kwekuti vakomana veFrance vanenge vanenge vari kusunga dzinenge dziroda kuti vasabude vasanyadziswe.
Chikwata chinokunda mumutambo uyu chinobatana neArgentina neCroatia, idzo dzatove masemifinary kare. Argentina yakarova Netherlands, asi chakashamisa veruzhinji kokundwa kweBrazil iyo yakarova neCroatia nemapenareti zvekare. Brazil iyo ine vatambi vane mukurumbira vakaita saNeymar, Richarlison, Vinicius Jr, Danilo na Gabriel Jesus yave munzira kudzokera kumusha. Izvi murairidzi wemutambo wenhabvu Darlington Dodo anoti zvinoratidza kuti nhabvu yasanduka zvikuru zvekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zvidiki munhabvu mazuva ano.
Nyika dzaachitarisirwa kunge dzipasi kana macontinent aakuita achisumukawo. Kune zvakawanda zviri kuchinjwa curricula, macoaching methods, zvakawanda zvaakuitika zvekuti bhora iri raakuda kuenda richinge rinowo futi fananei.
Masemifinary emakundano aya ariko musi wechipiri nechitatu svondo rinouya, apo nechipiri Croatia iri kusangana neArgentina, finary ichizotambwa musi wesvondo svondo rinouya zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Morocco inoshura mare apo yarova Portugal 1-0 mumukombe weFIFA World Cup 2022 uri kuKatar, zvaita kuti inge ichipinda musemifinari iri chikwata zvakare chekutanga kupinda musemifinari chinobva muAfrica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Siyahlangana kwezakusihlwa mthakazi ngomgqibelo mhla ka 10 Mpalakazi 2022. Igama lami ngu-Gaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje,
indilimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu, kukhangele njalo ukukhululeka komuntu lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle ngokwenza kuhle komthetho.
eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day.
If violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ukuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women, so you find ukuthi violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela.
Namhla kugqitshwa uhlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ezimulini olwe 16 days of activism against gender-based violence, lapho abesifazane labo abakhuthazwa khona ukuba bangahlukuluzi abesilisa. Kwezemidlalo, uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osungene ilanga lesibili lehlandla lama-quarterfinals. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Dignity, Freedom and Justice for All. Abekomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission ithi lonyaka ilizwe kumele lithathe leli thuba lokuzinuka amakhwapha ngenhlelo zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuzihlola ukuthi limi ngaphi okumele kulungisiswe lentuthuko esibe khona ekulondolozeni amalungelo kaZulu weZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zibe lomkhosi wokugijima ukulimukisa uZulu ngokwamalungelo oluntu. Lumkhosi wenzelwe emzini weMount Pleasant eHarare, uqoqwe ngabenhlanganiso eye-Amnesty International lezinye inhlanganiso. Zona bezikhala ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo kanye lemithetho ethile egoqela osalolongwa okulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations PVO Amendment Bill leminye encindezela abalemibono ehlukene lekahulumende. I-Studio 7 ixoxe lomqondiso wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, ngokuthi eZimbabwe lona limi ngaphi ekuhlonipheni amalungelo oluntu.
Ngosuku luka-10 December 2022 lulanga lapho umhlaba wonke okhangele khona indaba yamalungelo esithi International Human Rights Day.
Lonyaka ukunanza leli langa luhamba lungaphansi kwayiphi indikimba?
Lonyaka ngomnyaka ka-2022 indikimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu, ukhangele njalo ukukhululeka komuntu lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle ngokwenza kuhle komthetho emuntwini wonke. Lokhu kuqakatheke kakhulu Lucy kubona thina njengemathebeleland institution for human rights uyindikimba emqoka ikakhulu nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe.
Kungani kuqakathekile ukulondoloza isithunzi sezizalwane zeZimbabwe ikakhulu ngesikhathi sonesi?
Ngoba kokwakhathesi ilizwe lethu leZimbabwe umkhonomisi wehluleke kakhulu ukuthi akusela dignity yabantu. Abantu kabasela sithunzi lesisindo sokuba ngabantu. Abantu sebelahlekelwe yibuntu ngenxa yokufa komkhonomi. Okwesibili njalo futhi sinanzelela ukuthi khonapha eZimbabwe kulezinto esezithethe ubuntu lesisindo somuntu ezigoqela ubudlwangudlwangu lobe sibubonayo obokudlwengulwa kwabantwana, indaba ze-gender based violence ezikhona eziphambanisa isisindo nelungelo lomuntu, eziphambanisa ubuntu bomuntu ngokupheleleyo. So i-dignity yomuntu ithethwe yizinto zona lezo engizigambayo. Njalo futhi liqakathekile le indikimba ngoba sikhangela indaba ye-freedom for all. Phakathi kwelizwe leZimbabwe siphakathi komumo lapho abantu abangela freedom epheleleyo. Sibonile abantu akade bezama ukuthi bakhulume bekhulumela indaba zokususwa kwabantu ngama-development projects anjengalokhu kade kusenzakala eChiredzi, akade njengalokhu kade kusenzakala eMtare, njengalokhu kuzenzakala eLubimbi eBhinga ngenxa yedamu leGwayishangani, nokunye okwenzakala eWange ngenxa yenkampani yamaChina ebizomayina iCoal. Abantu kabala freedom yokuzikhulumela.
Kungani bengakhululekanga ukuthi bazikhulumele njalo kwenziweni?
Uma bekhuluma bayabotshwa, bayatshaywa. Abantu abavabala freedom yokuparticipate kuhle kuma-elections. Sibonile okwenzakala eMatopo, sikwenze okwenzakala eNsiza kuma-by-election. So ikakhulu sikhangele isikhathi sokhetho sithi kakube khona i-freedom for all, inkululeko abantu abakhululeke ukuthi baphatheke ezintweni zokhetho, abantu abakhululeke ukuphatheka ku-development yezigaba zabo, abantu abakhululeke ukuphatheka ekukhulumeni lokho okungabaphathiyo ngoba kulilizwe labo kuphela. Njalo futhi iqakathekile lindikimba ngoba ikhuluma nge-justice for all, ukuthi kakube khona ukwenziwa komthetho. Umthetho kawube umthetho womuntu wonke, ungabi ngumthetho wabalemali, ungabi ngumthetho walabo aba-connected, ungabi ngumthetho walabo abaseduze nababusayo, ungabi ngumthetho okhangela imihlobo, kodwa umthetho kawukhangela umuntu wonke, ubone ukuthi umuntu wonke uyathola ukubuyiswa kuhle ngomthetho. Kuqakathekile khonokho eZimbabwe, ikakhulu ngakhonokho engiqeda kukhuluma ngakho ukududulwa kwabantu ngezinhlelo zentuthuko lwezemayini. Sibona futhi ama-China asekhona lapha, amayina lapha ayapollute i-environment yethu, ayadilize ezemvelo zethu, ayangcolisa imifula yethu, ayatshaya izisebenzi, aya-abuse izisebenzi. Kodwa kula mthetho ovikela amaZimbabweni, umthetho ovikela amaChina. Yikho sithi thina kuqakathekile ukuthi vakathele thina njengamaZimbabweni silinanzeleli langa, sixoxisaneni ngalo, sikhulumisaneni ngalo ebulenjini kuma-social media, kubo-WhatsApp ngaphi ngaphi, asikhulumeni imfuno zethu ngaleli langa.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights exoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomphathi ntambo obona ngezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi sizwe umbono kahulumende kodwa sehluleka. Namhla bekugqitshwa uhlelo lokuqakathekisa umkhankaso wokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ngobulili owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale mhla ka 25 kuLwezi. Abesifazana bakhuthazwa ukubana labo bengahlukuluzi kanye lokuba lodlakela oluqondiswa kwabesilisa. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba, iStudio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBetterman uNkosazana Sinqobizitha Nyathi.
Okuphumayo sibili kakhulu ukuthi i-violence udlame kubomama lamankazana lulokhe lukhona, but inhlanganiso eziningi this time around they were really out there and really speaking out against gender-based violence between the 25th of November to the 10th of December, especially ungakhangela indaba zokudlwengulwa kwabantwana abangamankazana ezenzakale in this year alone.
Njengenhlanganiso esebenza labantu besilisa labafana abasakulayo bakhona yini ababuyayo bekhuluma ngokwenzakala kibo ezindlini lapho labo abesilisa labo abahlangana lodlame khona kumbe ukudlwengulwa.
I-violence is not just physical violence ngoba esikhathini esiningi ngokuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women, so you find ukuthi violence yabantu abangomama iyona iba ngezinye indlela. So kubo mama ungananzelela ikakhulu omama i-violence abayenza emuntwini wesilisa kumbe kubo baba kumbe kubo umkabo kumbe their male counterparts, it's mostly verbal, ukukhuluma izinto ezichiya umuntu eyindoda engazizwa esengumuntu kumbe azizwe useless, which in turn leads to male suicide. Yiyo i-violence le ikakhulu eyenziwa ngabomama, lokuthi nje ungezwa izinto eziyabe ziphuma emlonyeni womuntu wesifazane, yeyi kwesinye isikhathi ziyayenza ubaba azizwe engase eliphepha nje, and uyakwazi ukuthi umuntu ongakhuluma ilizwi so elibuhlungu liyahlala, especially emuntwini wesilisa nxa setshela ukuthi you are useless ezintweni ezinjalo kumbe awuncedi lutho. And we, so nxa esehluleka to provide for his family aphinde azotshelwa ukuthi you don't bring anything to the table, you are useless, you are violated ngamagama wona lawo, that is verbal abuse.
Nxa sesikhangela kwezemacansini kungathi kulokudlwengulwana okwenzakalayo yini emizini, lapha sengisitsho omama kumbe abesifazane abadlwengula abesilisa kumbe njalo besebenzisa udlame oluthize kwabesilisa.
Ezinye indlela that I've heard men complaining ukuthi omama baba abuse kusendabeni zemacansini, nxa umuntu ongubaba ethethe unkosikazi endlini, he expects his conjugal rights, and imthetho kathesi sisithi loba umama kumbe unkosikazi engowakho endlini, nxa engayala lo mzimba wakhe ulelungelo lokuthi ayale emzimbe lo mzimba wakhe. Meaning if a married couple, if the woman says she's not feeling like it, she's tired or she can't, and a lot of men feel violated and they feel that is abuse in the sense yokuthi sokumele baphume phandle badinga ukusizwa bona belamakhosikazi ezindlini xa kulento ayiwonileyo, or if there is something that they are not happy about, then usesebenzisa ukuthi ancitshe ubaba amalungelo akhe emacansini. And kibo they translate this to be gender-based violence.
Ukudlwengulwa kwabantwana abangabafana abasakhulayo kuvamile lakho, kodwa akwandisanga ukubana abantu bakhulume ngakho kumbe njalo kukhangelwa njengento eqondileyo.
Kulabantu ababe begcina abantwana abangabafana kumbe kungkhaya kumbe ngama-cousins kumbe ngomakhelwane, othola behlukumeze abantwana abangabafana. Most of the boys that you speak to, well, anonymously, because they would never be willing. And even older men now who are in their 40s and 50s, they will tell you ukuthi their first sexual encounter, ukuthi baze bakwazi icansi okokuqala babehlukunyeziwe, and it's only later on in their lives where they, when they realized ukuthi how phela lapha phela ngangadlwengulwa in a way or ngaseduswa to an extent, kumbe umuntu owesifazana omdala kulomfana lowo athi ngiyakufundisa. Most of them, their first initial sexual encounters was with someone older, even when maybe they are young as 14, as young as 17, as young as 19.
Unkosazana Sinqobi Zithanyathi ngumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eBetterman, sixoxe laye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla, izakhamizi zaseGwanda South sezikhuthaze ukuba zilondoloze ulimi kanye lamasiko abeSuthu ukuze lolu limi lungachabalali. Lokhu kuphume lapho kusungulwa inhlanganiso eZimbabwe Suthu Development Initiative Trust, iZimSodi, ebunjwe ngenjongo yokuba ilwele ukulondolozwa kwalolu limi. Emkhosini oqhutshwe eGwanda izolo, uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ulimi lwesiSuthu lukhulunywa kakhulu esiqinini seGwanda South, njalo abafundi bakuqala ababhale imihloliso yesiSuthu babhale ngomnyaka ka-2019 ngemva kweminyaka eminingi singafundiswa ezikolo ekhuluma lapho kusungulwa lenhlanganiso ngokusemthethweni eKwanda District Club izolo. Unkosikazi Sipho Mdlongwa, oyisiphathamandla sikamasipala weGwanda, uthi kuyadingeka ukuthi ugatsha lwezemfundo luqhatshe ababalisi abenelisa ukukhuluma indimi ezikhulunywa ngabantu bakuleyo ndawo ukuze abantwana baqala izifundo zabo bazwisise ngcono. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Sotho Development Initiative Trust iZimSOT, unkosikazi Mareta Dube, ongumqeqeshi wolimi lwesiSotho eMidland State University, uthi iningi labeSotho kalitholanga ithuba lokusifunda eminyakeni edlulileyo, njalo kuyadinga ukuthi kubhalwe ingwalo ezizafundwa ngamaSotho ezikolo.
Safundiswa futhi kubogoba demanishin, safundiswa, but it died a natural death, but ukufa kwenaturally kwelanguage akuvusiseka. Ngathi ngisaqalisa isikole 1969 for my grade 1, iSotho was no longer taught at grade 1 level. And safuqalisa ukuexamina ngo-2019 at grade 7 level. Kuzobe nakhathi sasikabe ne-O-level graduates. Asina mabhuku ayeneleyo, don't have adequate literature or teaching and learning materials right from the primary school to university level.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Tonga Nandoro uthi lumqoka udaba lokuthi kuqhatshwa ababalisi abakhuluma indimi zasekhaya njalo beyakulungisisa lokhu. Ingcwethi kwezembali uMnumzana Phathisa Nyathi laye ongenela umkhosi wezimsothi ulandise ngembali yamaSotho.
Makhula owazadinga indawo elomfo wabo udawo uyatshwala bakumambo lalibuswa ngumambo ngaleso sikhathi kwathiwa hhayi yina omunye uzabe ekhupha umlota omunye uthuvibeti hhaw udawo uyatshwala wade ayikhona wala wabuyela South Africa lapho ababevile khona afike ku-1825 kodwa-ke umakhula wabhesa yikho-ke ubuningi bezintuni ezilapha ngezikamakhula.
Uphinde wathi akumelanga kube sengathi zikhona ezinye indimi ezingcono kulezinye.
Akungabi khona umhlobo ozalekana umhlupho ezulu kwenye imhlobo wabe wawubani. Siyalingana, asihloniphaneni, siwazi ngamasiko ethu, siyazi ngembali yethu lapho esavela khona. Qakathekile sikulondoloze ngendlela engayikucatha kusasa.
Osaphethe isihlalo senduna eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba uthi abaSotho kumele baziqhaje ngolimi lwabo ukuze lungathabalali.
AbaSotho lilenhloni lokukhuluma ulimi lwenu. Ungabhoda lapho iGwanda ukuze isiNdebele nesiShona nalaba abasebefunde kakhulu esebekhuluma isiKhulu kuphela.
Lo mbuthano ongenwe iziphathamandla zengatsha ezithiyeneyo zikarhulumente, inhlanganiso ezizimeleyo, izinduna uMarubi Lomathe, yena obemelwe ngusobhuku uNyakalo Makhurane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Alberto. Kwamanje sidedele kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe, lamlela.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Kalipani Phugeni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga umsakazi, ngikubingelele nawe nabalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu olokuphiwa imali esizwa kuthiwa iphiwe amalunga edalela eParliament kunye labaphathi ntambo ama ministers.
Okay, okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi nami ngililunga leParliament kodwa umbuzo wakho ngizowuphendula ngendlela efe ebengizoyiphendula ngayo noma bengasolunga leParliament. Imali ephiwe ongqongqoshe ama ministers angicabangi ukuthi fe for economy yeZimbabwe. Economy yeZimbabwe ngeke iyenelise ukunikeza uminister half a million. Imali eningi kakhulu le angazi indlu enjani kodwa sokwenzakele osokusele ukuthi amalunga abantu amalunga eZimbabwe bazothola ithuba lokuba ne input labo ukuthi bacabanga ngehafe million lephi ama ministers ngo 2023 next year kwe election bangavota ngendlela abavota ngayo ku 2018 ukuthi ukuthi kuyoqhubeka phela lokho kodwa ukuthi bakustophe ukuthi bavote ngendlela ehlukeneyo ama MP ngicabanga ukuthi imali yakho ingathi phansi. Waye ngitsho kanjalo umsakazi, uzokhumbula ukuthi ama-MP omunye omsebenzi wayo ukuthi bakwazi ukuthi bethi hold ama-ministers accounting. Manje akucabange-ke uminister uselendlu ye-half a million, u-MP ulendlu ye-40,000. Akutsho-ke khonapho uzobona ukuthi umsebenzi wabo uzobehlula. Ngitsho ukuthi abaphiwe half a million kodwa-ke ngabe ngumbe kuthiwa kukhunywa nge-100, 150 ifike maybe noma iphelele ku-250 hhayi nama MPs abe kwazi ngempela ukuthi aphushe umsebenzi wabo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekusolile lokho okwenzakalayo. Uthini wena ngalokho?
Msakazi, ngoba nanku istori sakhona siyagijima kakhulu ngesikhiwa mebanga ubiza bethi si-fluid. Usetshintshile ingqondo ubaba uChamisa ukuthi nje ngeke azavume ukuthi usheshe wakhuluma. Kodwa hayi usethe yena bekuyi-breakdown of communication ngezinye indlela akaselawo lowo mbono okade nawo. Angithi uke waba ngu-MP la uyayazi impilo le ukuthi inzima kanjani ukuthi ngempela bazosebenza bethini bengela zindlu kani. Angaziphele ukuthi kuthiwa bahlale kuphela la ama-MP. So endaweni yokuthi ama-MP asebenze kanzima esebenzela abantu somele ukuthi ahambe ayotshaya itoho samhwelebe zama ukudinga imali phela ukuthi labo bathole indawo zokuhlala. Hhayi, akulunganga. U-MP ngumuntu oqakatheke kakhulu. So ngaleyo ndlela kuqakathekile ukuthi ma kuthiwa laba bantu ba-equal njalo bayabhekana ukuthi omunye anga-abuse amandla akhe. Akumelanga abanye babe phansi kakhulu. Bengabaphansi akwazi bakwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo. So ubaba uChamisa washesha wakhuluma kodwa hhayi siyabonga ukuthi usebonile ukuthi inkulumo yakhe hhayi ibe nephutha kakhulu. So amalunga abazovotelwa ngempela ngoba ungakhohlwa phela ukuthi amalunga eParliament asuke ezimulini, asuke ezigabeni abantu bayababona labo, lo dubo lwakhona bayalubona. So angicabangi ukuthi kahle kahle kune-issue la, akula issue nje. Pha abantu bavuka amakanzi bekhala nge-half a million le. Hhayi, ngiyavuma ngempela iningi kakhulu. Kati indlu enjani wale, indlu le ngemoyeni yini.
Kodwa nxa wena ukhangele isikhathi okwenzakala ngakho lokho sokusele inyanga ezilutshwana nje ukuthi kuyiwe kukhetho, ukubona njani wena lokho? Asokuthenga amavoti na?
Mawuthi kuthenga amavoti, kuyabe kuthenga amavoti kabani umsakazi? Kuyabe kuthenga amavoti amalunga eParliament? Hayi, vele kwenzeka kanje ngoba phela nanku uParliament sisiyaphela. Bangatholi imfanelo zabo. Angithi uyabona. So kuyaliwa nje lana ukuthi hayi bakithi phela naye iParliament siyaphela siyasebenza kodwa kukhanya ukuthi kwenzakalani. So hhayi, akula vote engathengwa nge-40,000, amalunga eParliament angu-350. So angazi ukuthi kuyabe kuthengwa wona ukuthi enze njani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga msakazi, ngibonga leli thuba okunikelona ukuthi ngivalelise abalaleli. Abalaleli emakhaya ngifuna bazi ukuthi kulula ukuthi abantu ba-insight-we as if amalunga eParliament ngabantu ababe. Hhayi, ngabantu abalimeleyo lapho. Belimele benjalo, kudinga babe le ndawo zokuhlala.
Lo-ke bekungusenator Dr. Kalipani Pugeni. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Ngiyaxolisa lo bengu-Chris Gande lohlelo liphuma le ndaba. Sesibuyela njalo kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lomneli wephumula edalela ephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu. Sicubungula uhlelo lokwenqabela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender-based violence.
Parliamenti ngemvulo ophelileyo singene ezitaladeni satshengisela ukuthi sithi hayi ngodlame obaba kabaphathe kuhle omama labo mama kabaphathe kuhle obaba emizini yabo. Silitshengisele kakhulu leli langa ngoba kulilanga lapho esivunye sizwa sikhululekile ukuthi sikhulume esikufunayo. Kunjengoba namhlanje siqeda nje ukwehlukana labo mama ngephathi lakho njengeparty le-TPC sikwenzile ngofanayo sibe lelanga lokuthi sihlangane njengabomama sixoxisane ngesihlangana lakho ezindlini omama ukhanya sebekwanisa kathe futhi baphume obala ngabakubonayo okuhlukumezeka okwenzakalayo kibo njenge-constituency njalo sibe nalo ilanga leli nge-Friday edlulileyo esilwane youth center lapho mama baxoxisane khona. Si invite ikakhulu i-Men's Forum. I-Men's Forum ilokusixhasa kakhulu nxa kulilanga lokuthi sitshengisele ngaleli langa. Bayabuya ngobuningi kwabo. Obaba bazozizwela ukabe kuphuma ezinhliziyweni zabomama.
Ungathi abantu bamukele njani zonke inhlelo ebeliziqhuba? Babuye ngobuningi babo njalo kufezile yini injongo?
Esikwenzileyo kube ne-impact enkulu kakhulu ngoba sizwe ama-testimonies amaningi. Esuka kubomama abachiyeneyo ngomnyaka ophelileyo silunanzile lelilanga kusinike isikhathi sokuthi omama bazihlole ukuthi bakusiphi stage kodwa kathesi ukubuya kwabo ngobuningi babo kusitshengisele ukuthi omama bayezwa imfundiso njalo bazimisele ukuthi babe ngomama uqobo labo ezindlini bangaprovoki obaba labo obaba bayavuma njalo ukuthi yebo njengoba i-economy yethu ingani ibundindi yikho kwenza bagcine besebefika kuleso zinga lokuthi kungahlaliswana kuhle labomama kodwa ke kube ne-improvement sibili lanxa nje sinanzelele ukuthi balutshwane nje asebefundile kodwa abaningi bangikhona balokho besasalele emuva kodwa kuyatshengisela ukuthi bayafunda bayaphambili bayaluba lotshintsho olukhulu.
Ngokubona kwakho ungathi udlakela oluqondiswe ikakhulu kwabesifazane luyamemetheka yini elizweni kumbe sokusiba ngcono abantu sebesiba kwazi? Kukanti lolo okuthiwa luqondiswa kwabesilisa ngabesifazane lalo liyalubona yini kuma-constituencies enu?
Yes, siyalubona. Ukumemetheka luyamemetheka. Mina ngibona ngani lumemethekisa kakhulu. Ikhona ukuthi isikhathi esikisho kakhulu lesi. Isikhathi esinzima as a country. Isikhathi esenza obaba babe lolaka kakhulu. Obaba ukuthi baselelwe ngomama. Kubaba kuba ingani inhlamba kuye. So akakwamukeli uthi simo sibi umama uyazama. Kodwa bafuna ukuphila kuphela ngenduku. Kodwa ke umbono wami ngibona kakhulu. Ngibona ngathiwa kuba lotshintsho. Lanxa nje kungakatshintshi kwafika esezingeni esikhangelelekilo. Kodwa ke kuyathembisa ukuthi kungatshintsha. Ngokuya ngokuyaphambili silothe silunanza lolu langa ngeminyaka yonke.
Umntwana oyintombazana ke yena uvikelekile yini?
I think umntwana oyinkazana akasavikela kanga njengoba libonile o 9-year-old sebesiba labantwana o 13-year-old. Abantwana abaningi sebehlala bodwa abasela abazali abahlala labo abazali sebaya e-diaspora abaningi. Kuba yi-challenge enkulu ebantwaneni yoneyo ngoba ama cases amaningi sowabonayo ngabantwana abancane. Kudala kungcono sasibona abo 2018, khathesi sibona wona labo 15 and yibo futhi abaningi abanjani abazithwelele.
Lowa ngonkosikazi Chelesile Mahlangu, ummeli wephumula edalela ePhalamende engowebandla le-CCC ebesixoxa laye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene obutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Umdlalo wenguqu weWorld Cup 2022 namhla iqembu leMorocco seliqhubekela phambili kuyangena kuma semifinals akhangelelwe ukudlalwa ngolesithathu ngemva kokudla iPortugal 1 kanya eleMorocco liqembu lokuqala kumbali yomncintiswano wenguqu weWorld Cup eliphuma kuzwakazi leAfrika okwenelisa ukufika kuhlandla lama semifinals. Sendivalelisa igama lami nguGaino Gumede Saidi ngisithi libe lempela viki enhle.